A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Monday, March 21st, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the make or break meeting between President Robert Mugabe and the Liberation War veterans.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and you're listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are going to talk about the make or break meeting between President Robert Mugabe and the Liberation War veterans.
There is bad blood between President Robert Mugabe and his fellow Liberation War veterans. Mr. Mugabe on Friday said some war veterans wanted to force him out of power before his term ended. He said the meeting with the former fighters expected to take place in April would iron out some of the differences, but vowed that he could not be pushed out of power.
The war veterans are alleging that Mr. Mugabe has abandoned them and he is now siding with a faction in the ruling ZANU-PF party called Generation 40 or G40. This is a faction of the war veterans that many say also includes First Lady Grace Mugabe. And the war veterans are also alleging that Mr. Mugabe's government has abandoned them.
What are your views on this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
Yes, so kunjalo kunetsana kana kuti nezviri kuitika muzanu PF umo vakawanda vari kuti musangano uyu wapindwa napongwe yangova batamupfupi havachaziye pfumo robaya nekudaro mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakazivisa nemitso yechishanu vari kubhindura kuMashonaland Central Province uko kuti vachaita musangano nevakarwa hondo kuti vaone kuti vangagadzirise sei kusawirirana kana kuti ropa rakaipa rave pakati pavo. Vakarwa hondo yerusununguko vari kuti vane zvinhu zvakawanda zvisina kuzadzikiswa nehurumende, kusanganisira nyaya yekuti vana vavo vasikwanisa kuenda kumabasa uye mari dzavo dzepenjeni hadzisi kuuya kana kunonoka kuuya nezvimwe zvakadaro daro, uye vari kuti vakawanda vavo vapera kudzingwa mubato reZANU-PF nevamwe vari kuzviti G40 kana kuti Generation 40. Kipsi.
Yebo kambe Blessing, cha kuhleke indaba yetu namhlanje. Yes, zvirokandaba ndingandinjani tina ngapha siyaphila sibile kuzwayo. Ye, nga sikangela ke siphosa amehlo gatshana mpitshana siyabona ukuthi ke khona ngale kuZANU-PF kungani sokulobuzima mpitshana njengoba ke siyakwazi ukuthi umongameli Robert Mugabe sele minyaka 92 khonapho bakhona babonayo ukuthi umdala usekhulile ngakho sokumathi bathatha isikhundla leso ukwenza ukuthi iZANU-PF isale lokhu iphefumula. Sikhuluma nje ke kulomhlangano okumele ube khona ngenyanga ezayo. Umhlangano lo uyabuyisenziwa umnumzana uRobert Mugabe elama war veterans. Kuna ngale kumele kukhulunywe okuningi kakhulu okunye kwakhona kugoqela khona kukulwisana okukhona kubadlaleli. Siyakwazi ke ukuthi kulabanye kwabazibiza ngokuthi iGeneration 40 kumbe iG40, kuzobuya abanye abazibiza bethi iTeam Lacoste. ITeam Lacoste leyi ikanyangazane ikhokhelwa nguEmerson Mnangagwa yena engumsekeli kamongameli. Kube sokusithi ke iG40 ingaphansi ke sizokutsho njalo ingaphansi kuka inkosikazi Grace Mugabe. So ke lina lithini kambe ngalokho kwenzakala kuZANU-PF langomhlangano lowo okumele ube khona? Ye, ngenani kuhlelo Zulu, sixoxeni, khulumani sizwe.
Mm-hmm. I think, Gibbs, we have our first two guests are lined up. First, we have Mrs. Margaret Dongo, a war veteran and also former president of Zimbabwe Unity. That was Zud, right?
Zud, yeah.
Yes, and also Mr. Honorable Joseph Chuma, ZANU-PF MP and Central Committee member. Good evening.
Good evening.
Mm-hmm. Let's start with you, Mai Dongo. We talked earlier on and you said war veterans must just boycott this meeting with Mr. Mugabe. If you can expound on that.
It's 35 years after independence. And tirochiri kungotaura nemagari newelfare yavo zvinhu zvinofanira kunga zvakaiswa pasi patakatanga muna 1980 kuti makomrades edu tichazovabata sei, tichazovawandudza sei paupenyu hwavo, vachazobva sei kuti vabvise mumiritary kuti vazonobatanawo nevamwe, uyezve vachaona rubatsiro rwakadii. Saka moti 35 years after moti vanhu ngavachienda kunonzwa president vanonzwa zvichimo zvavo kuti vada kunoadressa nyaya yewelfare. Kutsvinya kwakadaro ini ndinotonzwa kurwadziwa. These people vakatiita torment, vakatiita torture, vakatiita impoverish as war veterans. Ende kana paine war veterans asingaoni zvinhu zvakadaro kuti dambudziko rapindwa nemawar veterans rakatokura nekuti vakuitwa fanika shamu yekurovesa vanhu. Ukada kufunga kuti zveshuwa vanhu ava vari kuda makomrades nemazvo here kana kuti aiwa, nekuti vazhinji vacho vava kuti vasevenzesa semaladha kuti vaende mumapositions aripo. Hongu zveshuwa tiri kushushikana, vazhe vazhinji chaivo vari kutambudzika. Sendinoti vanoitwa shamo ndechekuti mukatarisa nguva yekutora minda yaka yanga ichingozi makomrades ari pamberi kutora minda, makomrades vakatora minda iyoyo. Mugobvunza kuti vangani vari muminda iyoyo. Minda iyi vakatorerwa futi nemashefu zvikapera. Zvikanzi kwaita gore rekupiwa mamechanization yekuimprova muvanhu mapurazi macho, bvunzai kuti vangani varwi verusununguko vakapiwa mapurazi, vakapiwa zvimajenerekazvo, matractor yavo mamwe akatozara akapakwa mumapurazi emashefu, haana zvaari kuita. Majenereta mahombe tutu akapakwa, haana zvaari kuita. Ivo vacho kuti vaone maresources dzavo ekuti vavandudze upenyu hwavo mapurazi havana, asi vari kungoteera mashure zvisina. Umwe bhutsu yakatobhenda ndozvandi kuti aiwa, inguva yekuti vaite protest kuti aiwa taneta. Nguva yekungoti daidza kana taane matambudziko. Iye zvinezvi kwane G40, kwane Lacosta, kwane People First, kwane chii. Iye zvinezvi kwachoda kuvayuza futi kuti vaite shamo yekurovana. Makomrades ngavati taneta.
Thank you so much, Mai Dongo. You heard there, Gibbs from Mai Dongo. She's saying it's now time for the war veterans to draw a line in the sand and say enough is enough. No one has been taking care of their welfare for the past 35 years. And she's alleging that most of them are just used by some senior officials in the ruling ZANU-PF party, but they have nothing to show for it.
Let's check whether Honorable Joseph Chuma is there. I am told that his phone has actually dropped. Let's come back to you again, Mrs. Dongo. Now, at the end of the day, is it a question of the war veterans talking about their welfare, or is it a question of them asking the president to step down? What do you think they're actually going to say, you know, to him?
Let me tell you, comrades, they've already made the wrong precedent from the start. Ivo vaingadai vakati pakutanga pavakatanga 1980, munoziva vasamura mashero vakatombotaura vachiti imimi soka munoda kutongwa nemunhu ane background yechikomredi komrediwo. Kudai vakati pakutanga ipapo vakati isusu semawar veterans tikudi kutarisira zvakati nezvakati nezvakati paupenyu hwedu. Saka havana kunge vakazvitaurisira izvo, havana kunge vakazvitaura. Zvamabvunza izvozvo zvokuti mungati makomredzi vangati vamugabe ngavachienda, izo zviri kune vanhu vese vemuZimbabwe havasi makomberedzi vega kavano vanotonga nyika ine makomberedzi akasunungura povo kuti vatonge pamwe chete nepovo saka izvo akutoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete vaone kuti chii chinofanirwa kuitwa hazvisiri kumakomberedzi ega but makomberedzi yanguva yavo yekuti honaika makatishandisa kwenguva refu inini chandinoda kuti nditsanangure makomberedzi iwavo kuvapo kwavo ivavo makomberedzi avo pamusana pasali Hefron Mugabe akakwanisa kufinansa inini the launch year war veterans in 1987 akabvisa 30,000 yakatonesa naamugabe kuti 30,000 ireleaswe isusu tikwanise kuita launch yedu and akazviita through child survival and dai pasina iyeye ingadai izvozvo pasina war veterans dai pasina iyeye first welfare yamurikutaura nezvayo yakatanga 1989 pakazoti makomberedzi ndo vakanovharira vamugabe kustate house vakati hamusi kubuda tikuda ma50,000 ndo pakazoburitswa $50,000 aya akanzi ngaapiwa makomberedzi apiwa makomberedzi kudaro mamwe vakainvesta vachiita kuinvesta mune makambani havana kana chavakaona futi kubva ukoko saka dai vanhu vachinyatsoziva nhoroondo yacomrade kuti comrade agara achiseenzeswa sembato I think ivo vanofanirwa kustandard vanofanirwa kumirapa vonyatsotaura vamugabe kuti vamugabe isusu hatisi kukuzondai asi zveshuwa muchiona zvinhu zviri kuitika ka zvanyanya ndezvekuti makore akura makore awanda 35 years ingadai vatochinjana nevamwe maleaders avo vakagogotiri vese kuguruma ingadai tisimbonetsika nepower rengo iyoyo ingadai pakatopinda umwe akaitawo tem akapedza umwe akapinda akaita tem akapedza umwe akapinda akaita tem akapedza saka ivo vanozorwadziwa rimwe gore vaakuchizoona kuti vaakubva ichizotorwa nevamwe vanhu vasina kurwa rusununguko saka I think ivo makomberedzi vacho ngavabude pachena vasaroembwa vakaviga mupini vanyatsotaura kuti chef makaita nezvamakaita makore akwana chitarisaiwo kuti vachatonga vachakanganisa papi muvape advise because vakazonzi vafira pachigaro pakazotorwa nevamwe vanoona sei kuti vari kukanganisa pakati
Thank you so much. Maidongo, please do stay on the line. I think we now have Honorable Joseph Chuma. Honorable Chuma? It appears
that's it.
We are having serious problems there with this line. Honorable Chuma? No luck at all, Gibbs. For those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the meeting between President Robert Mugabe and the war veterans that is expected to take place around April. Of course, there appear to be bad blood between Mr. Mugabe and his fellow war veterans. First, on the welfare of the war veterans and also the direction the country is taking. Tinemwe mutereri kuBotswana mukoma pedzai makadi.
Ndipo makadi iwe.
Aiwa tiripo nyaya iri mudariro mainzwa poitwa sei.
Regai ndimbo pamuchidimbo ndanichida kutanga kuvhunza kuti iyo ma war veterans avari kudaya. Vari kuda kuinkluda vana maidongo ivavo here kana kuti vanoda kungotora vanga vavainavo vavakadzinga
ipapo ndopasiri kuzikanwa kuti munhu wese here kana kuti vari kuzano chete no. Regai timbozive kuna maidongo mamakokwawo here
hadisati tambudzo handifungi kuti tinobvumirwa nekuti pari kutotaurwa kunzi pari kudiwa vanotisapota zano isu munoziva kuti takasodzingwa kuzano 1995 saka kuenda kunenge uchitotya kuti apa hazvina upenyu hwangu here mukati bhozi zvakatonyatsotaurwa kuti pari kudiwa ivo mawar veterans ati kusapota zano saka handifungi kuti tinodiwa isu
manzwa mukoma apedza aitaura henyu tenzi
maidongo vari raiti pakuti mawar veterans ngavarambe kuenda kunokurukurana vamugabe ngavaregere zvavo kuenda kunokurukura nokuti hapane chinobuda ikoko uko kunotaura mashoko ezano avanoda kunoteerera hakuzi kuti vanoda kugadzirisa dambudziko ramawar veterans hapana ravanokashirika
hapana chinobuda
dzimwe dzenguva ipapo mungatozonzwa vamwe vasungwa eh vanogona kuzonosungirwa ipapo kuti ah matati kudonzi matati kutsvaga izvi kuti kuwane pano
aiwa tinotenda zvikuru ngovapedza here mukuda muchirongo chedu tinotenda zvikuru you heard there from Pedzai in Botswana he is saying he supports the stance that Maidongo has taken to say war veterans must simply boycott Gibbs
ake sizwe ke umnumzana Sibusiso ukuthi uthini kula ngale goli baba Sibusiso kunjani yeah kunjani goli kona
Right,
yes, so the phone and Utisu is a Nandika Kulupin.
All right, you're losing money.
Yes, I'm going to write that civil. Yeah, what in whatever.
I'm not fooling us, Utum Saravati and Rapa, a Matapele and like a flower. Who's an inevitable amount of the town at a Matapele?
I see that cleaning some of Alapa Kayans and who is a more veterans wonky. You would try against cover, as that prince or a clock.
Ukufanele bonke bayele.
Ye, kumele bonke baye Harare khona ngani?
Alright, akona ngababiza kodwa ngiboni phela usizo lwakhona, kanti yena ufuna ukuzokwanikani.
Asilaqhelisa ukuthi uyabanikani. Kodwa wena ubona ngazani bangaxoxani khona ngani?
Hayi, angithi manje sekuzovota, kusho ukuthi nje ufuna ukuba robha ngayo nale ndlela, mhlawumbe uzobafakela kancane ukuthi bamvotele ngoba ungathi ukusekelo soluluncane kubo. Yeyoba besilwa kanje epartini yami.
Ye, kodwa kukhanya ngizani okunye abakhuluma ngakho ikhona kade kula mahungahunga ukuthi abanye babo bathi kumele ayekele umsebenzi ngoba sekhulakhulile. Bangamtshela khonokho?
Hayi, na sekhulile umdala kanti ufuna ukuzeyomela egodeni njengenyezwa yini ngoba iminyaka la isiyisitho phela kusavumi lapha. Kumele achiye umdala wekufaka omunye umuntu manje ngoba kuyaliwa nje laphana kuzongena ba noma kuzongena uma unkosikazi wakhe
ubona ngani angangena yini
awuzongena ntiyabifaka umuntu
I guess Sibusiso siyabonga
amabandala ayezama ukuthi bagqugquzele ezama ukubambana yiyo phela esenza ukuthi ukuthi zani ikwazi ukuqhubeka senze ngoba vele seyifile kodwa ke nabo ngendlela abantu ngakhona ezikhundeni la amaphathi la amanye hayi sizojabula mhlawumbe gifti ma umdala senze simfisela lokufa
hayi akumela ngifisa into njalo bantu
vele umdala uyehlula ukuphuma yabona sibhacile ezizweni khonapha siyatshaywa senziwa yonke into kubalekele ekhaya
Yes, yakuza kakhulu kodwa kumele angifisele umuntu omdala ukuthi athi akhabe igaba lokho ngabe kunzima mfowethu.
Hayi kodwa kurongo kithi hayi kumele achiye kuphela naphumo lomdala.
Awu boni ke Sibusiso ngiyabonga kakhulu mnumzana uphenduke phela kusasa. Yes, yabonga kakhulu. So that was Sibusiso in South Africa. He was saying that maybe the president is going to meet these war veterans because he's now canvassing for support, you know, ahead of the 2018 general elections. So he says maybe the president is very ambitious about his plans for 2018. By the way, he's a candidate, right?
Indeed. Yeah. I think now we have Honorable Chuma. Honorable Chuma?
Yes, how are you?
We are doing great, and thanks for joining us. We are having problems with your line. Yes.
Yeah. I think the line that did say thank you today.
Now, Honorable Chuma, your take on the significance of this meeting between Mr. Mugabe and war veterans?
The president has outlined clearly why he actually wants to meet war veterans. And so there's no need for speculation or adding on or subtracting from what he has said. I think the fundamental issue now is wait for that meeting to come and hear the outcomes from that meeting. But what I wanted to quickly add in into this whole matrix is that we must always remember that the War Veterans Association is an affiliate of the country of ZANU-PF. And therefore, in their meeting, I was listening to all the previous speakers talking about asking the president to step down and stuff like that.
Unfortunately,
yeah, that number has got a problem.
Cut off
yeah.
again. As it nam koma Isaac variparunari. Magadi mkoma Isaac.
Hey, magadi zeni to decision.
Aiwa tirina ni mkoma Isaac tipe ufungwa zeni.
Ya ufungwa zangu tete kuchuma ufete na ya vana ane ndiza tuti ni kuchis wana zangu. Vana wa magada kuona kuba 1980. Kusika nasu uno wanu wanu kushasana mkado chit mkaba wana wadi luti makata kona kuna watu kutuwa mari ya wadi ya wadi ya wadi wa masi kutuwa zimbiye wanga wadi demotika mkaba wanga kwa mbude kuwa hapa nasu uno utasika paguti kwa ane MDC wana wa makata kona kwa wana wakasenze so kuzide maprazi kura ya wani right nasu uno tatani ya zomu zanipi ya mzotu mkabi ato watu mkaza kati president aniti zoka nasu uno mkabo yoyo aona kutizo kana pangwa kutena kangari po ninyo yoyo kutiko yoyo yoyo mtia meta watizo nasu uno mkabo yoyo aisea kati mwani mnasonda kuhondo nasu uno wakabula watu yoyo nasu uno kuhondo watonte manjana gre doku batanga kuwarua mwa vete na ya mkabe nasu uno kutima na ya sapota antichina zakari auta kutoka kena wanyende tete but you don't want to manage to an yoga, Mutana to the people in the meeting, whether to a mayo got in Ganadi, whether to fight up with Ganadi in Andrew with the mouth of the dream, Lashandi song, Galachi, I am Gabichi Breakers, I'm going to Katuago, both Magadabona mouth within the S, after I put him on the field. A passing people, both around to one, Sarasova, the second am I, Umananga, Ramosara, Vita, who was the same again, kind of no Zoom, Gwena, Gwena, a passing singer, than Rapapa with Zimba. You see, so I didn't even know that the demo was really there and watch one of the other. Time they are gone, I put it. They wait before you really barricade the one on Zimbabwe. Now the situation that the president of Gabi, where I put it on Zimbabwe. Now, if it is for the liberation of one on Zimbabwe, they must say Mugabaiwa, you are Bakuana. I think we take that on a woman one. And what are you? That the Patabun of Watch, the family, Chimba, Nantes, they must go to that meeting. Let's call challenge. But they are step down because even if they are they must just tell them upon any reciprocation, they must step down. They must challenge him to do that. Some Nanagua, I'm advising him to step down. In NS, because I just said I would bring up with the wrong deal. Who says that I'm Manga Manga Zagar? But I do not have another bracket of the mouth between Dawati Challenge and the Botaiwa, Tabushandria Zakwan.
I want to note that Skurum Koma Isaac Nupinam Shangwajed. You heard from Isaac there saying, you know, he's saying the war veterans must go and attend that meeting, but they must tell Mr. Mugabe in his face that enough is enough. It's time he steps down.
Yes, I am going to go to the school. Yeah, I'm a phone number change for it too. As Charles second, civil salas from Benix. So okay, what is your Mrs. Tongo?
Yes,
I think we've got Mr. Buckley Tambo.
Oh, okay. Mr. Tambo.
Yes, good day, Baba.
Okay, Mr. Tambo, of course, is a researcher and political commentator. Mr. Tambo, give us your take on this meeting between Mr. Mugabe and the war veterans. How significant is it?
I think at the moment it's quite significant considering the current infighting that has been happening within ZANU-PF. Mm-hmm. Because with all due respect, I think the war veterans have played a very significant part, especially in terms of the ZANU-PF politics and in terms of also making sure that the president remains in power one way or the other through their campaigns, and also considering that the greatest majority of even the security class are all veterans, and all of his, if most of his ministers, if not all of them, are also veterans. They're quite a significant constituent within ZANU-PF in its electioneering. So I believe in the current crisis that the party is going through, the war veterans also have got a great stake, whether to win or to lose it.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Tambo. Please do stay on the line. Gibbs.
Let's go back to Mrs. Tongo. Mrs. Tongo, are you still on the line?
Ndiripo.
Now, Nechirungu, can I ask you in English and you answer in English if possible?
Why? And go and in Zimbabwe. I'm a shona man, David.
Ngubuza kesi ndebele.
Now is a man, David, makaranga. Ndo vamo no tukwa kwa zire. Ifu kese kwa ndo no famba ndikenda kwa presentation ni ma Philippines. Wano adresa ni Philippines, ni chi Philippines. Kwa ndikenda kwa ndikenda ma presentation, kwa ndikenda wando adresa ni chiru zitao. Isusu totaza kudada ni chiru zishedu se iwe chita interpreted.
Aha. Okay, so I'll ask Blessing to actually ask a question in Shona. If I try to ask a question in Shona, I think Blessing will laugh the whole day.
I watch it.
Don't go under my language. It doesn't matter even if it spends 3 days.
Saka no funza kuti nema wonere wenyu. Murufunga kuti maho veterans. Angata urida bamgabe kuti bamgabe chibaya. Ndakona.
Ameno nekuti zvinhu zvachinja. And ndofunga nezvavakaona mazuva aperaya nekuona kuri kuitika zvinhu zvauri kuona zviri kuitika mumusangano yavo izvi. Ndofunga iye zvine zvipachaita vamwe vane zvivindi zvekutaura. Ndiri kutarisira kudaro asi kashoma. Kuti vangakwanisa kuti vati baba madi kumbozorora here nekuti vamwe wacho nemastatements anomboitwa aya vakatotyisidzirwa kudhara kuti mukadaro zvimire zvakanaka. Saka ameno takatarisira kuti kune vachaenda ukoko kune varume here vakanyatsosimba munongoziva zvinhu zvandakambotaura muparamende vakanyatsosimba vanokwanisa kusumuka vachitaudza baba dai mambo chizorora zvakati nakei matisenjera zvakanaka and legacy yamuda uyamuya yamakasiya yacho ichakati nakei but ikapfuura ipapo haizonyatsonaka.
Mr. Tambo, are you on the line?
Yes, I'm still on the line, my friend.
Yes, you heard what Mrs. Tongo said, that she's doubtful that we'll be having Amadoda Sibili, who can tell Mr. Mugabe that, you know, almost 36 years in power, it's time to pass on the baton to the next person.
I think she's right on that one. I don't think anyone will have the audacity to really tell him to pass it on, especially now that I think he's brought the fight to their doorstep. The fact that he's going to meet them personally and address them personally, I don't think anyone will be able to stand really against the president. I foresee him running through his term until 2018. Yes, there might be the skirmishes that some are pushing for him to go, but I don't think he will bow down to that pressure. But I think also the admittance, I think he is also realizing the growing calls that have been made for him to go. I think because there are too many quarters that are beginning to question him on that very same issue. So I think it is quite significant, the very fact that at the moment he is having to address them in order to quell the current fissures that are within the party. But I do not think that this current wave has reached the level of, I think, the Change Rai Wounds era, where they actually danced the National Heroes Acre and they actually called for the president to meet him and they told him their demands.
Thank you. Please do stay on the line, my Tongo, and also Mr. Tambo
Gibbs. And
for our radio listeners, unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live and we are going to post this discussion on our Facebook page and also on our Ndebele, Shona, and English pages soon after this show. And of course, we are streaming live, so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned.